Manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu kurume 1 2024. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Banga repasi rose reWorld Bank rinoti upfumi hweZimbabwe hunogona kukwira nezvikamu gumi kubva muzana pagore mukati memakore gumi kana yakavandudza mapoka ekurima nezvicherwa. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanotadza kuenda kuVictoria Falls mushure mekutyisidzirwa kunzi panhandare yendege pane bambu. Sangano rinorwira kodzero dzevanhu kadzi reWomen and Law in Southern Africa rinoenda kumatare edzimhosva richida kuti mutemo unobvumidza kubviswa kupa muviri uvandudzwe. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Gwaro raparurwa nhasi nebhanga repasi rose reWorld Bank rinoti upfumi hweZimbabwe hunogona kukura nezvikamu gumi kubva muzana kana kuti 10% pagore mukati memakore gumi anotevera kana hurumende yakashandisa kurudziro yekuvandudza upfumi hwenyika. Asi gwaro iri rinoti kana hurumende yakasashandura maitiro ayo, upfumi hwenyika ucharamba uchidzikira nezvikamu zvitatu kubva muzana kana kuti 3% gore roga roga. Uye rayambira kuti nzira ichatorwa neZimbabwe ndiyo ichaumba remangwana rayo. Kuti Zimbabwe ibude mumadhaka mairi munyaya dzezveupfumi, World Bank iri kukurudzira hurumende kuti itore matanho anosanganisira kusunungura mashandiro emusika wemari yekunze, kuti ivandudze mitemo inobata boka rezvicherwa kuitira kukwezva vanoda kudyara mari dzavo uye kugadziridza migwagwa inoenda kunzvimbo dzinoshanyirwa. Zviri kukurudzirwa neWorld Bank izvi ndizvo zvakakurudzirwa zvakare nechikwara cheIMF chakanga chiri muZimbabwe masvondo mashoma adarika. Rimwe gwaro rakaburitswa nebhanga repasi rose rinoti Zimbabwe ndiyo nyika yepiri pasi rose panyika gumi dzine mitengo yezvekudya iri pamusoro-soro ichitevera Argentina. Izvi zvinoreva kuti Zimbabwe ndiyo muAfrica nyika ine mitengo yezvekudya iri pamusoro zvakanyanyisa. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi mune zveupfumi uye vari chipanga mazano chebhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe vaPersistence Gwanyanya kuti tinzwewo maonero avo.
Mukatarisa pagwaro iroro nezvinhu zvavari kukurudzira kuti Zimbabwe iite, ndezvinhu zvizhinji zvavanokurudzira pastaff monitor program yanamishanda muhurumende. Handioni zvinonyanya kugozha pazvavanokurudzira ipapo, asi zvimwe zvacho zvinenge zvichida kutizve vadzanise pfungwa dzavo vanatsokunzwisisa chimiro chenyika yedu seZimbabwe. Saka ndinoti inini kuberera kwanga kuchiita upfumi hwedu hasina kunyanya kukonzerwa nekuti pamwe tanga tisiri kubata upfumi zvakanaka, aiwa, asi kuri kukonzerwa nechimiro chekunze.
Asi kana muri kutaura kuti zvinhu zvagara zvichisimudzwa kana nana IMF Staff Monitored Program, zviri kureva kuti hurumende ine ruzivo nezvinhu zvese izvi. Sei isiri kugadzirisa matambudziko iwayo?
Hazvigadziriki nezuva rimwe chete mukoma, hazvingagadziriki nezuva rimwe chete. Zvakafanana nemusika mutemo wamunotaura, haugoni kuti ugadzirike nezuva rimwe chete nekuti unoteteredzera chimiro chenyika. Kana upfumi hwedu hwakunyanya inge huri informal sector, zvinoreva kuti nyange kugadzirisazve imba remari kunonetsa nekuti kunoteredzera chimiro ichocho. Saka hazvigoni kuti tine zuva rimwe chete, mwedzi umwe chete kana gore rimwe chete matambudziko iwawo anenge achizodzokera. Asi tinenge tichida kuti zvatinoita zvese zvinge zviri zvinhu zvinorwisana nedambudziko pasina nekudzokera kumashure.
Kune vamwe vanoona vagwanyanya vanoona kunga zvisiri zvinhu zvinganzi zvakanya kuoma zvakaita sezviri kukurudzirwa kuti hurumende ivandudze mitemo inobata nyaya dzezvicherwa pamwe nekusunungura musika wemari. Zvinhu zvinganzi zvingada nguva here izvo?
Kusunungura musika wemari kuri kutaurwa apa kunoita chokuti bhanga guru rehurumende rinoisa ruoko rwaro pamusika wemari. Asi ndikakutsanangurirai mashandiro anga achiita musika wemari munogona kutoshamisika kuti zvinobva neti. Ndakazombozvitsvagurudzawo ndikaona chokuti chekutaura kwamuri kuita ikoko ndiwo kutofunga kunoita vamwe vese vanenge vari rumusika uchachida kutonge uchichinja kana kutenga nekutengesa mari unongofunga kuti mutengo wemari uri kubatwa nebhanga guru rehurumende. Ndava hapana bhanga guru rehurumende rinobata mutengo, zviri mufunga dzedu, zviri mudzere dzedu.
Vanga vari nyanzvi mune zveupfumi uye vari chipangamazano chebhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe vaPersistence Gwanyanya vari parunhare kuVictoria Falls neStudio 7. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nhasi vakundikana kuenda kuVictoria Falls mushure mekutyisidzirwa kunzi panhandare yendegeyeko panogona kunge paine bhambu. Mutauriri wemutungamiri wenyika vaGeorge Charamba vazivisa kuburikidza negwaro kuti mangwanana anhasi vanoona nezvenhandare dzendege dzemunyika veZimbabwe Airport Authorities vaziviswa kuburikidza nekambani yendege First Jet kuti pane munhu azviti John Doe ati panogona kuita njodzi yemabhambu kana pfuti panhandare dzendege dzemunyika. Vacharamba vati nekuda kwemashoko aya ayo ari kuferefetwa kuchengetedzwa kwedzinhandare dzemunyika kwawedzerwa. Vamunangagwa vanga vachitariswa kunotaura kumusangano weInternational Energy Development wanga uchiitirwa kuVictoria Falls. Asi mutevedzeri wavo vaConstantino Chiwenga ndo vanonzi vazotaura vakamirira mutungamiri wenyika. Apo wave mwedzi wakurume uyo unocherechedzwa semwedzi wekurwira kodzero dzevanhu kadzi, rimwe remasangano anoshanda akamirira kodzero dzemadzimai reWomen Law in Southern Africa raenda kumataredzi mhosva nechikumbiro chekuti mutemo unobvumidza kubviswa kwepamuviri uyo wakadzikwa muna 1977 uwandudzwe. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Amai Ivy Chimedza, gweta rinoshanda nesangano reWomen and Law in Southern Africa kana kuti WILSA, vaudza Studio 7 kuti vaisa chikumbiro kudare repamusoro reHigh Court chekuti mutemo wokubvisa pamuviri uvandudzwe kuti ubvumirewo vanasikana vasati vabva zera pamwe chete nemadzimai anobatwa chibharo muwanano kuti vabvumirwewo kubvisa pamuviri.
Minor girls below the age of 18.
Vana vasati vabva zera vasina kubatwa chibharo vanorambidzwa kubvisa pamuviri pamwe nemadzimai anobatwa chibharo muwanano. Saka chikumbiro chataisa kudare ndechekuti mutemo wokubvisa nhumbu uyu uvandudze kuti madzimai nevana ava vabvumidzwe kubvisa.
Amai Maxine Chisweto, vanoshanda nesangano reVeritas, vati zvakakosha kuti mutemo wokubvisa pamuviri uyu uvandudzwe vachiti vana vakawanda munyika vari kufa vachiedza kubvisa pamuviri zvisiri pamutemo.
Tari nguva yakareba tichinzwa kuti vana hobho vari kufa gore negore vachiedza kubvisa mimba zvisiri pamutemo uye zvinozovakwadza. Saka mutemo wedu senyika unoshuvira kuchengetedza vana nekukura kwavo. Iyi inoda kubatsira kuti kana vaya vakarodzwa vari vana vakwanise kubatsirwa zvinyore panyaya yatinoti termination of pregnancy.
Asi nyanzvi mune zveutano uye vaimbova gurukota rezveutano Dr. Henry Madzorera vati havaoni zvakanaka kuti vana vasati vabva zera nemadzimai ari muwanano anenge aita pamuviri vakwanise sekubvisa pamuviri, hurumende inofanirwa kutsunga dzisimbe kuona kuti zvinhu zvagadziriswa kuzvipatara.
Maonero angu ndeyekuti tiri kucreate society isisatye kuuraya. Chandofunga kuti tofanira kuitwa nehurumende kana tichida kubetsera vana vanobata nhumbu vari vadiki ndechekuti ngati improve healthcare delivery system yedu.
Muchikumbiro chayaisa kudare ichi, WILSA yado mabazi rezveutano, dare reparamende nehofisi yemuchuchusi mukuru wenyika semapoka anechekuti chekuita nenyaya iyi. Mutauriri webazi rezveutano vaDonald Mujiri vati vanga vasingakwanisa kutaura nezvenyaya iyi vakati tibate gurukota rezveutano vaDouglas Mombeshora asi nharembozha yavo yanga isingapindi. Hatina kukwanisa kunzwa kuparamende pamwe nehofisi yemuchuchusi mukuru kuti vatambidzwawo here magwara anovazivisa nezvedanho resangano iri kumatare. Sachigaro wekomiti inoona nezveutano muda reNational Assembly vaDaniel Molekele vati dare reparamende rava nemakore richitaura kuti mutemo uyu uvandudzwe.
Termination of Pregnancy Act Amendment Bill, Kitapa and the Zimbabwe Mukana, Kutubakete.
Mutemo wetermination of pregnancy act uyo wakadzikwa nyika isati yawana kusvitonga kuzere muna 1977 unobvumidza kubviswa kwenhumbu chete kana pamuviri apa pachiisa mudzimai akazvitakura panjodzi kana mwana ari mudumbu ane urema hwakanyanyisa kune avo vanenge vabatwa chibharo neavo vanenge vaitiswa pamuviri nehama yepechko. Vanobvisa pamuviri zvisiri pamutemo munyika vanogona kutongerwa kugara mujeri kwemakore mashanu. Gwaro reHealth Demographic Survey rakapesera kuitwa muna 2015 raiti zvikamu makumatatu kubva muzana zvevanhu vanofa vakazvitakura vaifa nekuda kwekubvisa pamuviri nenzira dzisina kufanira. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Direct from Washington, the voice of America.
Tochimotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden pamwe nevaive mutungamiri wenyika vaDonald Trump nezuro vose vakashanyira muganhu weAmerica neMexico nguva dzakasiyana. Uko vakanakurirana nyoka menyu pamusoro pedambudziko rezviuru zvevanhu zviri kuyambuka zvichipinda muAmerica zuva nezuva. Kufa kwevanhu vechiPalestine vanogona kusvika kumuzana negumi nevaviri kana kuti 112 vachitsvaga rubatsiro nezuro muGaza City kwashoropodzwa nevakawanda pasi rose. Nhasi zvichitevera mashoko evakaona zvichiitika pamwe nevashandi vebazi rezveutano muGaza nekuti zvakakonzerwa nekurwiswa nepfuti neIsrael. Israel iri kuzviramba ichiti vanhu vakawanda vakatsikirirana vakazotsikwa nemotokari dzaiparubatsiro dzainge dzave kutiza. Vamwe vagari mudunhu remashonaland west vanoti havasi kufara neuori hwavanoti huri kuitika munyaya dzekupinzwa kwevanhu mabasa nemakambani ari kugadzira mugwagwa unobva Harare uchienda kuChirundu. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Vagari ava vanowirirana nevekumwe kumatunhu munyika kuri kuitwa zvirongwa zvehurumende zvakaita sekuvakwa nekugadzirwa kwemigwagwa. Avo vanoti mapinzirwo evanhu mumabasa anopiwa mari nehurumende haana kujeka uye azere neuori. Mumwe wechidiki anoti ari kushaya basa ndimuzvari Benyuda Soto vekumapinga uko kuri kushanda kambani yetensa.
Vari kuya nevanhu vavo kubva kuHarare vachienda vari kuya kuzowana basa. Panapa tane 3 weeks tinobata half five tinoswera kuzobuda nafo.
Muzvari Soto avo vanoti vaimborarama nekuita maricho vanoti iye zvino vave kurarama nekutengesa bonde kuvashandi vemugwagwa vari pamapinga asi hazvisi kubhadhara zvekuti vakwanise kurarama.
Ndobva tatofara tatazororawo kuenda mumabhawa kuenda kubhawa nekuzvitsvagirawo vana chikafu zvinhu zvakaoma.
Mumwe mugari weparukobha vaJeremaya Sande vanoti pavanhu vanosvika zana vakanyoresa kuna sabhuku wavo kuti vapinde basa vaviri chete ndivo vakakwanisa kuriwana vachiti zviri pachena kuti pari kuitwa zvechoko muhomwe kuti munhu apinde basa.
Tikapinda ngani kati kwedu kune 170 inofana 2 kana kuti 3 aidaga 2 chete vakapinda vekwedu.
Patabvunza kuti sei vana vashoma vari kupinda mabasa munzvimbo mavo, mukuru wemasabhuku munzvimbo yemapinga, uye vari vaimbove murwi wehondo yerusununguko vaEzra Horwe, vanoti vakambobvunzawo kuvakuru vekambani vakanzi vashandi vachatorwa zvishoma nezvishoma kusvikira vawanda sezvo mugwagwa uchangotanga kugadzirwa.
Vekambani vakati hongu tinotora, asi tinotora nemastages vachatora kana vachitora namba inosvika kuma100, asi havaitori musi muchi mumwe chete.
Mumwe mukuru wekambani yetensa varichmen Machanga vanoti vanopa basa vagari vemunharaunda muchapfuura mugwagwa uri kugadzirwa sezvo riri donzvo ravo kusimudzira vanhu nenzvimbo dzavanoshandira. Gurukota redunhu remashonaland west amai Marian Chombo vakaita musangano wechimbi-chimbi apo vakaudza vakuru vakuru vemakambani ari kugadzira mugwagwa uyu kuti vose vachapinda mabasa vanotanga kunyorwa mazita nemasabhuku, mazita acho ozoundwa kumahofisi kwavo uko gwaro remazita acho richazodhindwa risati rapiwa nemakambani kuti vapinze vanhu mabasa.
Tinoita kuti vanhu vatisenge tapiwa iwavo tona kuti tinoisa tinopa kontrakta vanhu vanobva kunzvimbo iyoyo.
Pakamboita mutauro zvakare pakagadzirwa mugwagwa unobva kuBetbridge uchienda kuHarare zvichinzi pari kuitwa zveuori sekutaura kwaamai Sarudzai Makirichi rekumasvingo.
Ndiyo same criteria yavakangoshandisa but kutorwa kwevanhu kwacho vakangotora just a few but vanhu vakazotorwa the rest vanga vangori vekubva kumusangano.
Hatina kunzwa kuti hurumende ine hurongwa here kana kuti police panyaya dzekupinzwa mabasa nemakambani anenge apiwa basa rekugadzira migwagwa sezvo gurukota rebazi rezvekutakurwa kwezvinhu raFelix Mona vanga vasati vachipindura mibvunzo yavanga vachiti vatumire padande mutande ravo reWhatsApp. Makambani mashanu anoti Bridgman World, Fossil, Exodus, Masimba neTensa akapiwa basa nehurumende rekugadzira mugwagwa weHarare kuChirundu uye unotarisirwa kuwanisa mabasa vanhu vanosvika chiuru chimwe chete nemazana mashanu. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Muchikamu chatinotarisa zviri kuitika muno muAmerica, dare repamusoro-soro muAmerica reSupreme Court rakatambira chikumbiro chevaimbo vemutungamiri wenyika vaDonald Trump chekuti havafanirwe kumiswa pamberi pematare nekuti vaimbo vemutungamiri wenyika. Dare iri richanzwa chikumbiro chavaTrump ichi. VaTrump vari kutongwa nemhosva yekuramba kutambira zvakabuda musarudzo muna 2020 apo vakakundwa navaJoe Biden. Vane dzimwewo nyaya dzakawanda dzavakatarisana nadzo dzavari kupomerwa panguva iyo vari kutsvaka rutsigiro rwekuti vakwikwidze musarudzo yemutungamiri wenyika vakamirira bato remaRepublican Party. Mukuzeya nezvenyaya iyi, tanonoka wande weStudio 7 abata gweta vachishanda nesangano reAll Hands on Justice vaKennedy Masie.
VaTrump nyaya yabvuma kutambirwa neSupreme Court. Tichaona Supreme Court ichikwanisa kunzwa appeal yavaTrump. Vati Supreme Court iongorore mhosva dzavari kupomerwa dzavari kuti vakaita vari president. Nechidimbo vari kutaurwa kuti ivo sezvo vanga vari president panyaya dzavari kupomerwa idzi havafaniwe vachibatwa kana kuendeswa kumatare dzemhosva because vane yatingati pachirungu immunity yavanowana in terms of constitution yeAmerica yavari kuti vanayo kodzi racho. Tinoona kuti kumasure uku matare yese haasi kuwirirana nezvekutaura vaTrump. Kana Supreme Court yakati aiwa vaTrump vane immunity, then zvinoreva kuti nyaya dzese dzavari kupomerwa idzo dzavari kunzi vaida kupandukira hurumende pavakasiya chigaro dzinonongwa dzichipera.
Vamwe maonero avo zviri kuitwa neSupreme Court zviri kubatsira vaTrump. Pane chamunoona pane zviri kuitwa neSupreme Court zvinogona kunzi zviri kubatsira vaTrump?
Chokutanga ndechekuti vaTrump ndo vaendesa nyaya iyi kuSupreme Court and tikuona kuti Supreme Court yabvuma kuti nyaya iyi ndike nechimbi-chimbi ende vari kuti kuda maybe inokwanisa kunzwikwa muna April. Zvinokwanisa kubatsira vaTrump kana Supreme Court yakapa mutongo wavanowirira nawo kuti wakwani soo kupinda msaru mzuta tukuona zilikuya zema presidential ni mama election zakuya saka nyayari hapa ya toye nyayari kumi sana ninguwa wa Trump wachizu misa ninguwa kuti nyayari inzivyo Supreme Court nukuti ya think maru kuona kuti nyayari ya gamba ichiende la iliku matara aliku sasuku awazo kwansi kuwa na mkana ukuti basu wachi pinda wa msaru zema election zakuya hizi patino za otima Supreme Court judges aliku Supreme Court kukoko baka wanda watu panu wakapinda panguwa ya Trump ndi washinji wacho waka to ikuwaona wa Trump saka kana wana wachitawa wakuti ayo wa Supreme Court yukuda yukubatira wa Trump awas kurasika kozi ya Supreme Court yuko ine majaji awaka isa wa Trump yuko wachiriprezi
awanga wari nyanji mnezwe mutemo wachishanda segweta uye wachishanda nesanga nore All Hands on Justice wa Kennedy Masie wari parunare ku Texas muno mu America na tanono kawandewe Studio 7. Yave nguwe enyu wa tereri, yeku zitawirira moga za muno funga.
Mwana akakumbira chingwa unopuwa chingwa, akakumbira hove unopuwa hove. Kutu mwana akakumbira chingwa unopuwa tumbo, akakumbira hove unopuwa nyoka. Ipae wana wanumari, kutu zikutu wanaotama unakuwa vundutsira, kutasuzi kudapa mbasera alikoshi. Munopeza makuta wote hewa na wakufa, imi ndi mkura ya wanukuta mdo kufa wanumari.
Magadini magadini mko mazulu ini ntuku nzo huku batikana ninye ye kwa maachi kuchipinge huku kwa chejeche huku isusu tishikura ichiri growth point kusati kwa tumbo wane malocations vanu vanuku njingawavu vanu waka gara variko mashopsa achiri kutuwele mbari machichichi now town ya yiku expanda ichienda kune vanu kanzuru ngaisa sungisa vanu ichiti zoni vanhu vakagara zviri kunze kwemutemo ngavangotaura kuti town it's a town development iri kuexpanda ichiuya kwamuri saka taakukubvisa hai tichikuisa hi apa kana kuti taakukubhadharai mondogara apa ya that one tinozvitambira ngozi ini ndakatokura ndikadzidzako kusvika ndabvako vanhu ivavo vaingogara muite zvine zvaim 42 vanhu ivavo vanongogara hatisi kufara nazvo indo nzibonga ijambaya ndiri kumarondera asi kuchipinge ndokumusha
masirase vashamari ya Studio 7 kusana yabwe mvura madhurira kuita zvinhu muzimbabwe asvitsanyika kumawere zvava kunyadzisa kuti munhu wese anopiefu amire pamberi pevanhu zvichitaura kuti ndovhotera zvaanopiefu kuti pamberi nayo zvava kunyadzisa izvozvo nyika yedu yasvitsiswa kumawere nezvaanopiefu nyika yedu yavondomoka yavondongwa muchina chirimo hapana chinhu zvakutonyadzisa chaiko chaiko kuti utaure ndiri muhurumende ndoshanda zvava kunyadzisa pavanhu saka poda kuti vechidiki vaona kuti vangaita sei chikurudzira vachiduku kuti musagarira maoko zanobefu ndaonebva plan nguva isakanaka nguva ichiripo
mutaura kuti kwai inyika iyo kuti dhora rekuamerica nemabhondi emuzimbabwe rinonzi 18,000 makazviona kupi makazviona kupi kwai mogadzisa upfumi mogadzisa upfumi nenzira ipi yamakagadzisa upfumi nenzira ipi yamotaure musara kutamba nevanhu ava nevapesistence ava vakuvanyanyava musavaisa paredhiyo chii chamuri kutaura ivapo chii chavangataura kuti nyika inogadziswa nenzira ipi 10 kg inoita 100 something thousand musara kutamba nepfungwa dzavanini.
Idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7, isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti +1 202 465 0318 muchitudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Asi vanoda kutumirwa nhau ngavaite zvekunyorera panhamba idzodzi kwete kutumira mashoko. Muchirongwa chedu chemagitare chesvondo rino tinokupai hurukuro naGwenyambira nemukurumbira Wilfred tichaona maAfrika anozivikanwa nerebasa rekuti nyamasvisva achimba nechikwata chembira chemaungira enharira. Ngatinzwei hurukuro yaaita naIvan Zininga weStudio 7.
Musambo wandinoridza
musambo wepasichigare Mbira Music.
Vari kutambira sei musambo wenyu mumamana?
Vanhu muno munyika vari kutambira, asi kuti zvinoitika ndezvekuti vanhu vazhinji, tikangoti ruzhinji rwevanhu pari zvinezvi vadiluted, kana kutingatiwa wamusanganiswa wechivanhu nechirungu zvasangana nezvakauya nevachena. Pesendeji yevanhu vanotambira avo musambo iwoyo ndo vamwe vanhu vaivavi vazhinji vacho vakakurira kumusha.
Nyamashisva mabhakure emi nembira takakunzwa ikare, matambudziko arimo mubasa renyu iri ndeapi?
Tine zvinhu zvakawanda zvatinosangana nazvo. Pakushanda kwatinoita kuti tiwane mapromota anopromota musambo wedu, bhosi ichiyeridza musambo inonzi traditional music yeZimbabwe. Saka machallenges atinowa atosangana nawo kuti tiwane munhu ane rudo rwokuti ada kusimudzirawo musambo wemuZimbabwe uri musambo wechivanhu, wetsika dzedu nemagariro. Unotaura tsika dzedu nemagariro, vari kushaita.
Haimbokunzwai kumubayiro uko kumanama nekupi kupi, ndeipi mimwe yemibayiro yamakambohwinawo kumashure?
Pandakafoma maungira 2005-2006 album rangu rinonzi Maungira, ndakahwina namaawards best mbira. 2007 ndakaleta album rinonzi Chinamanenja Chifambisi, pandahwina futi best mbira namaawards. Kubva ipapo ndipa zvakabva zvatuma zvembira kategori mumanama awards mandanzitaura muno. Ndakafambawo nyika dzakawanda. Ndakaenda United States of America, top Portland, ndakaenda California, Oregon, Whidbey Island, Washington DC, ndadzoka ndobva ndazonoenda. Ndaenda kuSweden, futi ndikaenga cultural exchange program China, cultural exchange program.
Vanoda kukubatai vanokuwana ikupi?
Kune vese vanofarira musambo wembira vanenge vachida kuridzirwa mbira kuchivanhu kwedu kumabira, kungava kuti vari kuita chivanhu chavo chekurova makuva, vari kuita chivanhu chavo vari kuita muchato, vamwe vachiitawo maprivate functions emakambani, corporate functions. You are free to contact me +263 772 211 610.
Chitipaiwo kamwe chete kamunoda kubuda nako mudariro nhasi Woza Friday kudai.
Kambo kanonzi Madzinza apo ndo kanotaura nezvemutupo, kanzi tiise maoko kuna nzou, maoko kuna nhingi, wosimudza wesa kuna nhingi, kanika chidete kachitaura zvemutupo Madzinza iwayo.
Kutenda, kutenda kukuru, kune vadare vese, vachiunganira pane rinodare. Zvikumbiro kuti mutibatsirewo kuisa maoko, maoko kuna vadare vese.
Manga muchinzwa kambo kanonzi Madzinza, manzwa hurukuru yaitwa naNyamasvisva ari parunare muHarare naEvans Dzinenga westudio ya 7. Tinokupai chimwe chirongwa chemagitare nemusi wechishanu svondo rinouya. Musakanganwawo chirongwa chelive talk nhasi manheru na8 PM, apo tiri kutaura pamusoro pemamiriro akaita upfumi hwenyika pamwe negwaro raburitswa neWorld Bank riri kuti kana Zimbabwe yakagadzirisa zvinhu upfumi hunogona kukura nezvikamu 10 kubva muzana pagore. Sezvo nguva yedu yapera, regai titarise musoro yenhau zvakare. Bhanga repasi rose reWorld Bank rinoti upfumi hweZimbabwe hunogona kukwira nezvikamu 10 kubva muzana pagore kana yakavandudza mapoka ekurima nezvicherwa. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndekusiya mina mutungamiri Nkomo. Thank you.
So kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyalambulela mthakazo mohle kweza kusiswa ngolwesihlanu mhlaka 1 kuMbimbitho 2024. Igama nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Okwenzakeleyo kakujwayelekanga eZimbabwe. Kujwayeleke ukuthi sikuzwe kukhulunywa ngakho kwamanye amazwe ukuthi uzwe kuthiwa kulamabhomu atholakalayo lapha lalaphana kumbe kusethuselwa ngokuthi kungaba lamabhomu.
Umongameli yamasoni Mnangagwa namuhla wehluleke ukuya emhlanganweni obuqhutshelwa eVictoria Falls ngemva kokuxwayiswa ukuthi bekulamabhomba athiywe ezilindweni zendizamtshina ezigoqela eseVictoria Falls International Airport.
Kuliqiniso njalo kuqakathekile ukuthi sidile le issue ye foreign currency exchange rate on the market le economy Zimbabwe. I-focus yabo ngiyayibona yabo 10%, kodwa le kukhathazeka ukuthi uvele ngapho 10%.
Ibhanga elikhulu lomhlaba ele World Bank lithi umnotho weZimbabwe ulakho ukuthuthuka ngesilinganiso sokulithumi ekhulwini i-10% ngomnyaka alubana uhulumende engalandela izixwayiso aguqule indlela asebenza ngayo. Umnumzana Donald Trump usethole amavoti edlula ikhulu 122 delegates kuthi ancintisana laye unkosikazi Nikki Haley. Yena usela ngamachumi amabili lane 24 delegates. Kuma primaries okudinga uzamela ibandla lama-Republicans kukhetho lukamongameli weMelika lonyaka. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umongameli yamasoni Mnangagwa namuhla wehluleke ukuya emhlanganweni obuqhutshelwa edolobheni leVictoria Falls lapho abekhangelelwe ukukhuluma khona emini ngemva kokuxwayiswa ukuthi bekulamabhomba athiywe emagcekeni endizamtshina agoqela ele Joshua Mqabuko Nkomo kobulawayo lele Victoria Falls Airport lapho abeza kwehlela khona. Indizamtshina yakhe ibikwa ithole limbikwa isemoyeni yasiphenduka ibuyela eHarare. Isikhulumeli sikaMnangagwa umnumzana George Charamba wazise ukuba abogatsha olulondoloza amagceke endizamtshina elizweni oleZimbabwe Airport Authorities baziswe ngabendizamtshina yeFast Jet ukuthi bathole incwadi ye-email evela emuntwini othebe kulabantu abahlose ukuhlasela kumbe ukubhomba emagcekeni endizamtshina namuhla. USharamba uthe ababona ngokulondolozwa komthetho baphezu kokuphenya lolu daba. Uphinde wakhuthaza uZulu ukuthi engethuki. UMnangagwa ubesiya emhlanganweni we-International Energy Deployment Conference eFolos. Umsekeli wakhe umnumzana Constantino Chiwenga obikwa ehambe kuqala nguye ogcine ekhuluma kulumhlangano. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ngcwethi kwezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube.
Okwenzakeleyo kakujwayelekanga eZimbabwe. Kujwayeleke ukuthi sikuzwe kukhulunywa ngakho kwamanye amazwe ukuthi uzwe kuthiwa kulamabhomu atholakalayo lapha lalaphana kumbe kusethuselwa ngokuthi kungaba lamabhomu. Kuyinto engajwayelekanga, ngakho-ke
kuyadinge ukuthi labo abakhangele ngezokuthula bayihlolisise indaba yakhona ukuze kufike ekugcineni kwakho, ngokuba phela nxa kulamabhomu endaweni okwehlela khona indizamtshina, kusho khona ukuthi kuyabe kulula ukungena, kuyingozi kakhulu ebantwini abaningi njengoba isetshenziswa ngabantu beZimbabwe, isetshenziswa njalo ngabantu bangaphandle. Ngakho-ke kumele zona lezi ndawo zivikeleke ngendlela eqinisekileyo ukuze abantu babe lokuqiniseka ngokuphepha kwabo.
Kahle kahle kungaba kusenzakalani lapha Ncube? Kungaba lengozi ekhona mpela yini njengokutsho komuntu lo othumele umbiko? Kumbe ngumuntu obeganga nje ongela khono lenhloso yokwenza udlakela athi belulakho ukwenzakala udlakela lwamabhomba lolo?
Akukacaci kahle ukuthi kungabe kuliqiniso yini ukuthi akhona amabhomu kumbe yinto nje ethunyelwe ngumuntu eganga nje. Kodwa ke vele khona lokho abakwenzileyo yikho okwenziwa kuwo wonke amazwe, ukuthi kungaba lo mbiko othi kungaba khona okubi laphana, kuyamiswa yonke into, amapholisa akhangele. Sikubona noma ngaphi, kuse-Europe noma e-Asia noma ku-American continent, uma kukhona nje umuntu othe kuleyandawo kulamabhomu, kuleyandawo kulokuthi, kuyamiswa yonke into ekade ifanele yenziwe, ngokuba kuqakathekile ukuvikela abantu. Ngakade kufanele kube lomhlangano, uyamiswa lawo. Ngakube kufanele kube lebhola liyamiswa, ngakube kufanele kube lalokhuyana lalokhuyana kuyamiswa, kuze kuqale kube lesiqiniseko sokuthi abantu baphephile. Kayikho leyo nto ukuthi liqiniso kumba siloqiniso, yinto efanele ihlolwe ngalabo abakhangele ngakhona lokho baphumele ukuthi kume kanjani.
Umnumzana Efidlela Ncube yingcwethi ecubungula ezombusazwe, sixoxela ekobulawayo.
The Voice of America, VOA.
Embikweni eliwethu lenamuhla, ibhanga elikhulu lomhlaba ele World Bank lanzise ukuthi umnotho weZimbabwe ulakho ukudlondlobala ukhule ngesilinganiso sokulitshumi ekhulwini, i-10% ngomnyaka eminyakeni elitshumi elandelayo nxa uhulumende engalandela izixwayiso njalo aguqule indlela aqhuba ngayo umsebenzi. Kodwa leli bhanga lithi uhulumende engaguqulanga ukusebenza izenzo zakhe, umnotho welizwe uzaqhubeka ubhidlika ngesilinganiso sokuthathwa ekhulwini, i-3% ngomnyaka. I-World Bank ithi uhulumende kumele aguqule indlela aqhuba ngayo imisebenzi egoqela eyokwemba amatshe aligugu, i-mining, alungise imigwaqo ukuze ahuge izethekeli, njalo aqinise inhlelo zokulima ukuze ilizwe limelane lokuguquka komkhathi osokudale indlala emangalisayo. Sikhuluma nje inhlanganiso ye-Food and Agriculture Organization ithi inani labantu abalambayo abadinga ukuphathiswa ngokudla eZimbabwe ngokuphuthuma likhwele lisuka ku 2.7 million laya ku 3.5 million. I-World Bank ithi njalo eleZimbabwe yilo elilentengo yokudla edula kakhulu ukwedlula amazwe wonke ase-Afrika, lisedlula kuphela i-Argentina emhlabeni jikelele. Sibuze ingcwethi kwezenotho umnumzana Reggie Shoko ukuthi uthini ngombiko we-World Bank.
Kuliqiniso njalo kuqakathekile ukuthi sidile le issue ye foreign currency exchange rate on the market le economy Zimbabwe. I-focus yabo ngiyayibona yabo 10%, kodwa le kukhathazeka ukuthi uvele ngapho 10% bamthole njani, ngoba asingeke sithi into ezingu-5 abaziqambileyo zingacontribute 2% equally to a growth of 10% every year. Although siyavumelana nabo ukuthi if we correct that, will have definitely an economic growth in Zimbabwe, very positive. Ngoba economies azokasa ukusebenza, ukustrive. Ngakhala kwezokulima, we have challenges like now Zimbabwe is an agro-driven economy. And now it will have serious pressures given the effect of the drought. Farmers will not be able to pay back their loans. They will not be able to pay to go back into the field next year. They will need to be helped. And some of these mitigation effects, as there is a zone government, is a cause of challenges in terms of managing debt, national debt, and also managing our monetary policy and the fiscal policy in terms of discipline of government expenditure. So there's a challenge. As we show you, to implement some of these things that have been put forward by World Bank in a space of 1 year or two, especially given what we call financial support beyond your budget and taxes.
Ezinye izixwayiso ze World Bank izixwayiso lelibhanga elitshona likhuluma ngazo. Kodwa lanamhla lokhu uhulumende kagazilandeli kuyini okuhluphayo?
In terms of implementation, uhulumende wethu uslow. Owesibili, kulobu kwele, kulabantu abakholisayo njalo abayenzayo imali loba impilo ngalesi isikhathi lalo mumo. Ungakunazelela ukuthi eZimbabwe kulabantu abasebenza imali. Nxa sithanda abasebenza imali, abasebenzi to produce anything. Abasebenzi to provide any services, but basebenza imali. Playing around exchange rate. Arbitrage, nxa arbitrage isikhathi ukuthi uhulumende uthi rate ile kodwa nxa siyathenga phandle rate liya okuyigap kokana yikho kuthiwa i-arbitrage. Kulabantu abaphila ngakho abalesifiso njalo abakhangele ukuthi kube into eyenzakala nsuku ngensuku.
Umnumzana Reggie Shoko ucubungula ezenotho sixoxe laye ekobulawayo. Kusenjalo umcebisi webhanga elikhulu leZimbabwe ele Reserve Bank umnumzana Persistent Gwanyanya utshele iStudio 7 ukuthi kuzathatha isikhathi ukuthi uhulumende enelise ukulandela izixwayiso zebhanga elikhulu lomhlaba ele World Bank. Elinye lamacele awebandla leMthwakazi Republic Party lithi selilobele amapolisa liwazisa ngokuthi lifuna ukutshengisela ngokuthula ngeviki ezayo phezu kodaba lokuthi inkokheli yomdabu kube yiyo ekhokhela uhlelo lokuxoxisana ngombhuqazwe weGugurahundi. Umongameli Emmerson Mnangagwa wakhetha izinduna ukuthi zikhokhele lolu hlelo. Kodwa leli bandla lithi izinduna lazo zathinteka ngalumbhuqazwe. Leli bandla lithi linxusa abantu ukuthi babambane lalo batshengisele ngobunengi. Amapolisa ebengakaphenduli isicelo saleli bandla. UChris Gande weStudio 7 uxoxelo munye wabagcinisihlalo baleli bandla umnumzana Mudenda Chilumbo.
Udaba olukhona baba Chris Gande ngolokuthi mhlaka 11 March kuyimanje ungumvulo ibandla leMthwakazi Republic Party eliholwa ngamakho chairpersons ubaba uThembisani Mpofu Mfulo Ngatshilami siyabe sitshengisela koBulawayo from esitolo sisiyafika emhlahlandlela ngodaba lweGugurahundi. Asisoze sitshengisele koBulawayo kuphela, sizotshengisela langaphandle weZimbabwe abaseSouth Africa balenhlelo ababeziphethe abaseBotswana ngapingathi. So udaba lweGugurahundi thina sithi se-genocide. It was a genocide and asingeke savuma sivumele uhulumende kaMnangagwa ukuthi udaba lweGugurahundi luphathwe izinduna. Izinduna zilomsebenzi wazo according to the constitution of Zimbabwe and even ngama-international law. Thina lapha constitution yeZimbabwe sikwazi ukuthi izinduna yizo eziresponsible for to preserve our cultural values and order. Athesa kula Zulu izinduna zilomlando ukuthi zihambe ziyovuselela amasiko izulu linye elizweni. Izinduna ziphatha udaba lwabantu ababethethelane omama bathathelane abafazi bebhadalisa inkomo ukwenzela ukuthi kube le order in the community. So uMnangagwa uzama ukuthi izinduna zikhangele udaba lweGugurahundi. The case of greater magnitude of this nature is only one way, the International Court of Justice. according to the international laws.
Manje seliphiwe na imvumo ngamapolisa njalo nxa kuyikuthi aliphiwa ngaleyo mvumo lizaqhubekela phambili nalo kutshengisela lokho.
Sibanikile inotification amapolisa ukuthi lesikhiye. Amapolisa bangasinika imvumo, we are going to pursue using the legal route whereby amalawyers azasincedisa ukuthi sithole imvumo yonaleyo. Kodwa ngithi mina bangayala njengoba imithetho layo futhi ngezami thina umhlaka 11 siyaphambili ngokuthengisela. Umhlaka ube kwazi ukuthi nangumbulali ufuna ukuzithonisisa, nangumbulali ufuna ukuzinika i-resolution to this conflict. So as into as a Republic Party, thina we remain resolute and adamant that wonke okuzalwa nguhulumende weZimbabwe is all about evading the international law, which we are against of. So sicela ukuthi abalaleli bonke bekuzwisise ukuthi after ama consultations lawa azayenzwa ngama-chief, bonke abantu bazaphelela ema-jail. So the best thing is ukuvimba ukuthi kungabi lo muntu ozahlaliswa induna ekhuluma ngendaba lwegugurahundi. Indaba yegugurahundi umnangagwe uyakwazi lapho efuza ukuthi ithethwe khona, uSidney Sekeramayo uyakwazi lapho efuza ukuthi ithethwe khona, wonke umuntu owayenza umbhuqazo uyakwazi. So asifuna abantu abafuna ukubhada abantu bakithi. Thina sithi never shall this issue be headed by traditional leaders. Abahambe beyokhulukeli beyokhulekela izulu lini lolu daba ngele. It was politically motivated. So amachifa bengangena endabeni yona le. So ngithi balaleli, umbhuqazwe igugurahundi was a genocide and akula muntu ofuza ukuthi ezithonisise ebulela umuntu.
Umnumzana Mudenda Chilumbo ngomunye wabagcinisihlalo bebandla leMthwakazi Republic Party. KwezeMelika, owayengumongameli waleli lizwe umnumzana Donald Trump usethole amavoti edlula ikhulu 122 delegates. Kuthi ancintisana laye unkosikazi Nikki Haley yena uselamavoti angamachumi amabili lane 24 delegates kuma-primaries okudinga ozamela ibandla lama-Republicans kukhetho lokudinga umongameli waleli lizwe omutsha lonyaka. Kufunakala ukuthi ozamela ibandla leli athole ama-delegates edlula inkulungwane 1215. Phakathi kwama-delegates azinkulungwane ezimbili phose lengxenye 2429. Ngeviki ezayo ngolwesibili kuzaqhutshwa ukhetho kuzigaba ezilitshumi lasithupha ngelanga elibizwa ngokuthi yi-Super Tuesday. Iningi likhangelele ukuthi lapha yikho okuzasuka khona uHaley ngoba kuzakhanya sobala ukuthi kasoze anqobe uTrump. UTrump enganqoba uyabe seza nqekilana loza khokhela kubandla lama-Democrats umnumzana Joe Biden. Ukuhlaziya lolu daba, uChris Gande weStudio 7 uxoxelo landela ezombusazwe umnumzana Rafael Mthombeni.
Hayi mina baba Gande, ngokubona kwami unkosikazi Nikki Haley ungumuntu obambeleleyo nje ukuthi anqikilane lo Trump. Angiboni ukuthi angenza kuhle, kodwa ukhanya engathi ungumuntu olelizwi afise ukuthi uTrump alizwe lama-supporters angama-Republicans akuzwe, ngoba akafuni ukuthi uTrump aphonge ukungena njengakhona lokhu. Ungalalela kuhle ukukhuluma kwakhe, uyakhuluma izinto ezilalelwa ngamanye ama-Republicans angafuni lokhu okulalelwa nguTrump. Njalo ngakhangela nangendlela abamnika ngayo imali, kuyakhanya ukuthi khona bakhona abamsekelayo. So uzaqhubeka elwisana laye lanxa engasoze enze kuhle akuma-primaries la. Ngibona ngathi yena upha izwi elithile ukwenzela ukuthi kubonakale ukuthi ama-Republicans wona ngokwawo avele kawabambananga entweni le yokusekelana no-Trump.
Yena umnumzana Trump siyabona ukubana elokhu elosekelo, ubona ungani uza kwenza njani nxa kuyukuthi ngiyonqobileyo ukuthi engayenza kuhle yini esemisane lo mongameli Joe Biden?
Mina angimboni enqoba kulolu khetho, ngxenye ngabe ngiyaphambana. Kodwa-ke ngokubona kwami, lapho usekelwa kuphela ngama-Republican, usekelwa yiphathi yakhe eyodwa naleyo, la kungaseki ukuthi bonke bamsekela. Ngoba xa ukhangela khona kuwambuza khona ngaphambili kukaNikki Haley, bakhona abantu abaphikisana laye uBiden. Ngeke ngezwa kuthiwa bazakwenza umhlangano wabo lo wama-Republicans okuthiwa ngama-conservative wodwa nawalwana. Abanye bazakwenza kwenye indawo, abanye bawenze kwenye indawo. Kutsho ukuthi bona bodwa badabukene phaka. Kangimboni mina ukuthi uzanqoba umhlaba wonke we-United States of America. Ngibona ngathi uBiden angabe nenhlupho zakhe laye, ikakhulu khona okokudala bakhe. Kodwa-ke abantu babona ngathi ungcono kulo-Trump. Ngibona ngathi nasozanqobe mina umhlaba wonke.
Umnumzana Rafael Mthombeni ulandela ezombusazwe weMelika. Ubexoxa lo Chris Gande weStudio 7 eseTexas khonapha eMelika. Imbiko elandelayo iveza imbono kahulumende weMelika.
IParliamente yeHungary sivumelane ukuba kwamukelwe isicelo seSweden sokungena kwenhlanganiso yeNATO. Lokhu kulinyathelo lokugcina elokungena kwenhlanganiso kweSweden etshintshe imvama yayo eyokungathathi icele kulandela ukuhlasela kukaVladimir Putin eUkraine ngomnyaka ka-2022. Umakhelwane weSweden iFinland layo yatshiya imvama yayo ngathathi icele yangena kwenhlanganiso eNATO ngomnyaka ka-2023. IMelika yamukela ivoti yePhalamende yeHungary ngombiko wakhe ocebisa uhulumende weHungary kwezomvikela umnumzana Jack Sullivan ukhuthaze uhulumende weHungary ukuthi aphangise ukuthatha lesi sinqumo. Uthe njengeFinland esanda kungena kulinhlanganiso, iSweden ililizwe elikahulumende wentando kaZulu njalo ilebutho eliqinileyo elilombono ofana loweMelika. Ekhuluma engakangeni umhlangano lomphathi intambo ePoland obona ngokusebenzelana lamanye amazwe, umphathi intambo eMelika obona ngobudlelwano lamanye amazwe umnumzana Anthony Blinken uthe usuku iParliamente yeHungary yathatha lesi sinqumo lusuku oluqakathekileyo kakhulu. Uthe ukungena kweSweden kulinhlanganiso kuveza njalo udubo uPutin aludalele ilizwe lakhe eleRussia. Ubudlelwano bamazwe eNATO obuqinileyo njalo obuyabukhula kulandela ukungena kweFinland leSweden ukubambana kwabantu beUkraine bephikisana leRussia lakho konke okwenziwe nguPutin kusukisela ngomnyaka ka-2014 kanye namazwe eEurope ame leUkraine ngalesi sikhathi ihlaselwa yiRussia kanye lomsebenzi esiwenzayo sonke okwenzela ukuthi iUkraine yenelise ukuma iqine kwezebutho, kwezenotho kanye lakwezombusazwe okweminyaka eminengi ezayo kuzaletha impumelelo. Sikubona ukuqhubekela phambili kusenzakala ukuthi umnumzana Putin wenza konke ayesithi bezama uwekela. Njalo okwenziwe namuhla iParliamente yeHungary okuveza lokhu. Ocabisa uhlangothi lwezomvikela umnumzana Sullivan uthe ukuba leSweden ingumngane weNATO kuza kwenza ukuthi iMelika labangane bayo bavikeleke. INATO yiyo inhlanganiso yezomvikela elamandla okwedlula zonke ezabakhona emhlabeni jikelele njalo iqakathekile ekuvikelweni kwezizalwane zeMelika.
Lawo bekungamazwi aveza imbono kahulumende weMelika.
Ichi waza waza Friday my darling, waza Friday
uhlelo Woza Friday liviki sihamba lomculi we-Afrofusion ubutho lezwentini yena ocula ekobulawayo. nangu ekotalo Ezra Chisa Spanda.
Leze uzelo 1994 eluveve obulawayo wahlala ekhaya eIrisville obuye njalo kobulawayo ezongena esikolo
ngafunda eRose Camp ngaqeda ngafunda eSt Columbus ngafunda eBhasi ngakhula kunjalo ngikhulele eTson Groove ngikhuliswe ngumama umama omdala kodwa nguye umama vele ngimaziyo umama washona ngo-2003
angene kwezomculo wobutho layo kukhona abamenza waba lo mdlandla wokucula
umculi wase South Africa ocula nje yena le abayibiza nge Afro Soul nguye owan inspireyo kakhulu ngacina lami ngithi ay ithi ngithathe le indlela eyokuthi lami ngicule imusic ngaqalisa ukubhala izingoma ngarekhoda ngo-2019
umculo ozolalelayo ngokabutho lezwe pho uthiwa yini umculo wakho ntini
ngicula i-afro fusion obhala ingoma lezo yimi engizibhalayo ngile dlalade elilodwa abalibiza bona lona uthando lwentombi emnyama
Sinangavali uhlelo akutshele abalaleli ukuthi umculo wakho bengawuthola njalo bangaxhumana nawe ngaphi
umculo wami utholakala kuma digital platforms wonke ku Facebook page ngobutho lezwe ongalandelwa yilutho then i Facebook account ngobutho lezwe ntini yiwe active izikhathi eziningi ku Twitter ngobutho lezwe _ZA ku Instagram ngobutho lezwe _ZA ku YouTube ngobutho lezwe iwa ma handles wami lawo
umdumo yiwo we Afrofusion umculo muye obutholezwe obekunguye esikwajiselayo uhlelo oza the Friday mpelaso lemnandi igama lami Ezra Chisa Spanda
awusuka madoda utho lezwe ntini ehlabelake kamnandi lapho esiqibela uhlelo lwethu singake hlukani sikhangele ebezihamba phambili umongameli yamasoni Mnangagwa wehluleke ukuya emhlanganweni obuqhutshelwa eVictoria Falls namuhla ngemva kokuxwayiswa ukuthi bekulamabhomba athiywe emagcekeni endizamchina agoqela eVictoria Falls International Airport. I-World Bank ithi umnotho weZimbabwe ulakho ukuthuthuka ngesilinganiso sokulitshumi ekhulwini 10% ngomnyaka uhulumende engalandela izixwayiso likhumbulelo yalandela uhlelo lwe live talk olivalelisayo ngontungamili Nkomo lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.